Zvikoro zvakavhurwa nezuro, asi semataura atakaita zvakavhurwa kuvana vechikoro avo vakauya nouwandu hwavo sevabereki vanoratidza kuti vanga vaneta nokuchengeta vana kumba. Asi varairidzi havana kuuya kuzvikoro. Varairidzi vakatora mukana wokusangana semasangano avarairidzi ari muFederation of Zimbabwe Education Unions, ndokunyora gwaro iro gwaro raenda kupresident's office, kuna Employer Public Service Commission, kuminister of education nekuna minister of finance.
Makavaudzei mugwaro iri?
Varairidzi vakaudza maofisi ese makuru aya kuti zviri nani kuti hurumende itsvage danho rechimbi chimbi kuona kuti muzvikoro mungagadzikana nokugadzisa mari dziri kutambirwa navarairidzi, nokuti tisidaro gore rino rese ringangova inonzi pachirungu wasted year. Hazvibatsiri kuti tozonongedzana tava kuti vana vakafoira sei, isu tingoona kuti varairidzi mari yavanonzi vatambiri ava haikwanisi kunge vachizoenda kuzvikoro, nokuti tikada kuti tibvumirane kuti mari inozoinkiriza kuna June kwatisati tasvika, patinozosvika kuna June ikoko mari yemuZimbabwe yamaRTGS inenge yangova mashangura pata, uye mari yacho nyangwe tikazotarisa iyo 75% inenge yazosvika by June haina zvainobatsira. Saka varairidzi vanoda kuti mari yavo idzokere payanga iri June 2018 asati asvika pa$520 to $550. Varairidzi zvekare vari kushamisika nokuti muzvikoro mavanonzi vaende umo vana maancillary staff naivo vanenge vachingonzi vaende kuzvikoro pasina kana inonzi testing kuona kuti vangava vane utachiona hweCOVID-19 ndevapi, vangava vasina ndevapi. Saka varairidzi vaifunga kuti hurumende ichaonawo kuti yaisa zvikwanisiro zvedziviriro zvokudzivirira COVID muzvikoro. Tasvika kumapena, varairidzi vataura vachiudza hurumende kuti vacharamba vachiramwa mabasa kusvikira hurumende yagadzirisa nhunha dzavo. Saka ndo zvakataurwa navarairidzi, chisungo chiri kuti nhasi uno chichange chienderera mberi kubva pane zuro pakataurwa mwana varairidzi vachisunga chisungo. Varairidzi vemasangano avarairidzi anokwana iwo manomwe ndo vakatenderana. Sangano rangari sipo chete isangano ravamwe vedu vezimta, ratisingaziwo kuti vanofungei maringe nemaconditions avarairidzi.
Asi varairidzi vari kumaka havo bvunzo dzevana vechikoro here?
Varairidzi vakawanda vari kumaking, ndo zvimwe zvatatambotaura kuti hurumende inoita sekuti yakaita mateya even yaida kuti zvikoro zvivhurwe nezuro, nokuti vazhinji varairidzi kumasecondary school vari kunomaka. Hationi vachipedza kuda vachazopedza panopera vhiki rinouya. Saka zvava zvakangokosha futi zvekuti dai hurumende yanga ino unyanzvi yakateerera unyanzvi hwataiudza isina kuvhura zvikoro, yakazongofura zvikoro kuda pasecond week yaApril, uyezve tichizodhivhaidha makotoro kuti aite maviri chete. Kudhivhaidha makotoro kuti aite matatu nenguva yaenda iyi tinongoona kuti udyire kana kukara kana kwavo maministers namao maprivate schools vanoda kungoti vaite mari vachiwana mari kuvanhu varomofees. Saka zvava zvakajeka kuti dai tangodhivhaidha gore iri raita matemu maviri, zvaizopawo nguva varairidzi yokudzidzisa vachikwanisa kuzonyoresa mamidyears iyo anowanza kunyoresa ine format inozosangana navana muna November mavanozonyora mazamination. But nekudhivhaidha mumakotoro matatu tinoona kuti nguva inenge iripo iyi haikwanisike kuti zvikoro zvinge zvichiita maintenal examination zvichitesta vana mune zvakanaka.